isinyaya yokuthi paweze kwamazuva okuita application pa internet kana kuti yatinoti online application. Mazuva iwawo ari kupera mangwana manheru na 24:00 hours. Saka vanhu vanofanira kupahwisisa ipapa kuti kana usina kuapply by mangwana manheru hauchatokwalify. Saka danho rinoiratogwa rokwedzera mazuva kusvika muna ndira 31. Idanho rinoenderana nokuti kana uchinge waita online application, kune zvimwe zvinhu zvinofanira kuitiwa. So muenzaniso, uchahoinda namapepa anoratidza kuti uri kushanda kupi kana uchisenza basa. Kana uchiapplyirawo mapepa kana magwaro okudzidza, uri kuinda kuchikoro kupi. Izvozvo zvazvagara zvii zvinohoitiwa kana uchinge wambotanga waita application yatinoti online application. Saka vanhu vasazenganisa zvinhu izvozvo because vachaovhiringika vakarega kuisa application by mangwana vachibva vaovharibva zvachose kuzhe.
Saka chiri kunetseka nacho vanhu chii apa? Hazvina kutsanangurwa zvakanaka here?
Zvakatsanangurwa zvakanaka asi hazvina munhu wakanyanyo zvidzokorora zvakare kuti vanhu vahwisise. Asi vari mumagroup atinawo emaWhatsApp takavatsanangurira izvozvo, vana vamuchatuta vakatsanangurirawo vanhu namasangano avo. Saka vanhu vanofanira kuzvihwisisa izvozvo zvinyatsovaclear. But even Department yeHome Affairs Director General akazvitaura. Chinonetsa vanhu vedu ndochokuti dzimwe nguva kune vanoda kuita ruzivo rwakawandisa. Ndivo vanopedzisira vakufurira vanhu zvisina kunaka kuti vanhu vasahwisisa chaizvo chaizvo zviri mugwaro. Vanhu veduwo vane dambudziko rokuti nguva zhinji vanogona kuteerera zvavanenge vachitaura pamachechi kana mumabhawa. Havachabvunzi masangano anovagwira aya aya kuti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Vanhu vacho mahandaka wavanotonyatsobvunza kuti zvakamira sei vachiuya direct kwatiri.